Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu ndira 10/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana dare redzimhosva rataura sezvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubayiwa kuti vaende kumba kwaBoredom. Dozi nofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro ku vakapata chigaro chemutungamiri wenyika General Gouverneur Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva.
Magweta amai Mary mubayi waChiwenga ari kuronga kuendesa vachongwa kumatare kana vakaramba vachirambidza mudzimai wavo kupinda pamba.
Nuna zvedu dzatiri kuimba nazvo ndezvokuti dai waro hurumende yakwanisa kuita kuti vanhu vadzokere kumabasa, vakwanise kusiya vana vavo vaenda kuzvikoro, vasanodzidzisa vana vamwe ivo vavo vasina kuenda kuzvikoro, uye kuti vashandi vehurumende zvavo vose vawane muhoro unogona kuita kuti vavevo vanhu.
Vamiriri vehurumende vanotarisirwa kusangana nevashandi mangwanani anhasi kuzeya nezvemihoro. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kupomerwa mhosva yokuzvidza mutongo wedare mushure mokushandisa mauto kudzivirira mudzimai wavo wavari kunetsana naye muzvare Mary mubayiwa kupinda mumba yavo yekuBoredom Brook sezvakataurwa nedare apo vakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Mudzimai wavaChiwenga ari kupomerwa mhosva yekuda kuvaponda uye kubudisa mari munyika zvisiri pamutemo. Asi vari kuramba nyaya iyi. Baba vamuzvare mubayiwa vaKen mubayiwa vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti mwana wavo haana kubvumidzwa kudzokera kumba, vachiti vachataura neStudio 7 nhasi. Asi rimwe gweta ravo vataona nyamakura, vanoti vari kuronga kukwidza vachionga kumatare kana varamba vakatsika madziro. Vamwe vemhuri vanonzi vari kuti pamboitwa nhaurirano nyaya iyi isati yakwidzwa kumatare zvekare. Hatina kukwanisa kubata vaChiwenga. Gweta ravaChiwenga vaWilston Manase, avo vari kuvamirira panyaya yekurambana nemudzimai wavo, vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavinga.
Chikuru chinokosha ndechekuti mutemo utevedzerwe. Kana dare redzimhosva rataura sezvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubayiwa kuti vaende kumba kwaBoredom Brook, ndozvinofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro ku vakapata chigaro chemutungamiri wenyika General Gouverneur Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva, nekuti zvinopa chiremerera kumatare enyika kana akaonekwa achiremekedzwa mitongo yavo nevakuru, kuti amai Chiwenga vawane mukana wekupinda mumba mavo kusvika dare ragadzirisa nyaya yese, kusanganisira kunetsana kwavanenge vachiita mudzimba. Zvese izvi zvinofanira kugadzwa, asi zvakangodaro tichikurudzira remekedzwa kwemitemo yenyika.
Ko, vamwe vari kuti ngavataurirane pachivanhu nekuti dembo harivhiirwi pane vanhu
veukama. Ngavafambe vataurirane, vataure kuti vaChiwenga vana mukanya vana jena garai pasi, kunofanira kunge kuine munyai akaenda kwavamubayiwa pachivanhu. Votaurirana semhuri kuti paremekedzwe zvinofanira kuti zviitwe, nekuti dzimwe nyaya dzogona kupedzwa zvakanaka pachivanhu mhuri nemhuri mhuri yekwambaiwa vana achezvara nemhuri yekwachiwenga vana jena vakwasha kuti vaonesane vasafukure hapwa pachivara pajekerere nyika ichiona
asi kuri kuti idzo nhaurirano dzatadza kuitwa munoona here imi zvinenge zvichiturwa kumataro kuzvichikwanisa kuzadzikiswa
dambudziko guru riripo rava kuda kutoti richitanga kuonekwa ipapa nderekuti kana vakuru vasingade kutevera mitongo yematare vachimhura matare hapana chinobuda nekuti vane masimba acho vakaita zvechisimba zvekurasira mitemo kurutivi vanogona kunge vachiti vakunda panguva pfupi ino asi zvinobvisa chimiro kunyika ndo dambudziko guru iroro rekuti vakuru ngava tetemiswe vazive kuti aiwa mitemo yakaisirwa munhu wese pamutemo wenyika mubumbiro remutemo renyika hapana ari pamusoro pemutemo munhu wese anofanira kuzvirereka pasi pemutemo zvichisanganisira jena vachiwenga zvichisanganisira ani nani zvake ari munyika
gweta rinorwirwa kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vachitaura vari parunare kulondon nestudio 7 vamwe vashandi vehurumende vari pasi peapex council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nhasi mangwanani pamusangano unonzi ndewekuziya nezvemihoro inokwanisa kuraramisa vashandi vehurumende kana kuti cost of living adjustment munyori weapex council vadavid dzatsunga vanoti sevashandi vanotarisira kuti hurumende iri kuenda kumusangano uyu iine zvinogutsa vashandi sezvo vashandi vanyatsopererwa vasisina chekuti vakwanise kurarama nacho ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
hongu tinosangana nevanomiririra hurumende munhaurirano dzinoitwa dzokutaura nezvemari dzevashandi vehurumende tichida kuti vanhu vadzimurwe kutambura kwavari kuita nekurwadzirwa kwavari kuita maererano nekushayiwa kana mari yekudzokera kumabasa saka nhunha dzedu dzatiri kuinda nadzo ndedzokuti dai waro hurumende yakwanisa kuita kuti vanhu vadzokere kumabasa vakwanise kusiya vana vavo vaenda kuzvikoro vasanodzidzisa vana vamwe ivo vamwe vasina kuenda kuzvikoro uye kuti vashandi vehurumende zvavo vose vawane muhoro unogona kuita kuti vavevo vanhu munyika muno
imiwo sevashandi zvii zvamuri kutakura imari yamuroda kuti munge muchipiwa kuti mukwanise kurarama sezvamataura izvi
pamusangano watakaita seapex council isu takapa hurumende chikumbiro chedu kare gore rapera kuti zvingatoita ndezvokuti mari yedu yataihora isu muna 2018 october yaisvika kuma $475 pamushandi unenge achikora mari shoma shoma wehurumende imultiplywe neinterbank rate iriko iko zvino interbank inongochinja chinja saka tinenge tisingatauri nefiga because interbank ndo iri kushanda pazvinhu zvose ndo iri kushanda kuzesa ndo iri kushanda kuzera ndo iri kushanda kuchingwa ndo iri kungoshanda pazvinhu zvose saka inogokutadza kushanda sei kumuhoro yavashandi ndo chikumbiro chatakaita saka isu hatisi kuinda tichinoti tipei 20% kana kutivo 3000 isu tinongoda interbank ivo kana vatadza kutipa interbank zvangova kwavari kuti vanhu voenda kumabasa here kana kuti vokona
vamwe vari kuona musangano uyu sekunge hurumende iri kuda kutenga nguva kana kuda kuvhara vamwe vakaita semasangano evarayiridzi vari kuti havasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro svondo rinouya imi munoonawo sei
ini ndinoti nguva yatiri inoya isu yekumboti hanzi hatisi kuinda kumabasa tiri kuinda kumabasa kana kudana strike nokuti vanhu havatokwanisi kuinda kumabasa kwacho haisi nyaya yekuti hanzi kana vanhu vakonewa kuinda woti ndini ndadana strike kana kuti ndini ndavakonesa kuinda ivo vanhu vakakura maRTGS 800-900 muna December yavakatoshandisa pachristmas ikatopera saka vanoenda nei kumabasa kwacho hazvizi zvekumbodana strike vanhu havatokwanisi kuinda kumabasa Saka vanodana strike hongu vanogona kuita hombiri yokuti vanhu vakona kuinda nokuda kwavasa handizvo.
Gore rapera makanga mazivisa kuti hamuchakwanisa kunge muchienda kumabasa mazuva ose amaiti incapacitation. Zvamira sei nhasi?
Ndo zvandiri kutaura pano Jonga kuti zvatonyanyisa. Iko zvino hazvichatombodziri kuti utombotaura kuti zvine matauriro anotongova masvukumbwandara chaiwo, hazvina kumira zvakanaka. Vanhu izvozvi vanotifonera vanotaura nesu vari kungochema kuti tinokuinda sei kumabasa kwacho, vana vedu tizvinobhadhara nei. Hapana munhu izvozvi unonzi unoshandira hurumende unoziva kuti wobata pati, pose pari kurwadza kana uri muviri.
Munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo, avo vari kushanya kumanyikaland kwakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura cyclone Idai gore rapera, vanoti vari kufara nebasa riri kuitwa kugadzirisa zvakaparadzwa, asi vamwe vanhu vari kuchema-chema kuti zvinhu zviri kunonoka kupera uye vachiri kugara mumatende kunyanya kungangu kuchimanimani. Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Chombo.
Ndatanga ndaenda paSt Albans Primary School, vakarohwa mablocks echikoro matatu nemamwe mablocks akasara ipapo akatemuka, uye nemba inogara maticha yakatorwawo denga. Ndikabva ipapo ndikaenda pane imwe mhuri yakatorerwa imba yayo yaigara family of nine. Ndikabva ipapo ndikaenda pane pafamily pamatusi vakafirwa nemwana a 4-year-old boy.
Mati muri munzira pari zvino, makananga kupi apa?
Apa ndiri munzira kuenda kune dzimba dzakavakirwa vanga vaitwa displaced nemafashamu.
Ko zvii zvamakaonawo kwamakamboenda uku nemusi wechitatu kuna ana chimanimanuku?
Vakapuwa mabhiza contractors vari 3, JR Goddard ari kuvaka mabridge 5, 3 ari kutopera kusvikira mangwana, mamwe 2 ekubiriri ndova vakatanga vati vanopedza by end of February. Ndikaona futi mamwe ari kuvakwa ne bitumen weld, vari kugadzira mostly ma culverts. Then the other contractor Imasimba Construction iri kuvakawo mamwe ma culverts nemabridge ari panyahode, nyahode 1, 2, and 3. Zvakandifadza ndezvekuti macontractors vari kuvaka ma locals, ma Zimbabwean companies, and vari kushandisa mostly Zimbabwean material. Mukatarisa pakuvaka kwavanoita vari kushandisa matombo, which is local. And also I was impressed kuti vari kushandisa localized labor, zvekuti zviya vanhu vanoimporta vashandi from other areas, hazvisizvo zvavari kuita. And I was also very much impressed by the labor for Semasimba.
Sei mashandiro avo akufadzai, Honorable Chombo?
They have 185, and of that 10% there are women in a sector which mostly is regarded male dominated. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona ma place relocation site iri kunedziwa ine mastensi pegged to relocate vanhu vari affected vari kungangu kuti vakwanise kuenda kunzvimbo iyi vanovakirwa ikoko.
Kune mastensi mangani uku?
Mastensi ari ikoko pane ma 3 levels, pane ma 300 square meters, pane ma 600 square meters nema 900 square meters. What impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho, and takataura and we discussed, and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata vanoitwa relocated.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo vange vari parunare kubwera nestudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya pamusoro pekudzimwa dzimwa kwemagetsi muguta rekwekwe kwenguva dzinopfuura maawa gumi namasere pakati pesvondo. MuNewsday mekare bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rakakanganisa mukutsigira kubviswa pachigaro kwava Robert Mugabe, vasingazivi kuti vakanga vachitsigira munhu asingaiti uye asingagoni kugadzirisa zvinonetsa munyika. Daily News rine nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yasunga mukuru wekutengwa kwezvinhu zvemauto vaPeter Mutsvakadzi vachivapomera mhosva yeuori. MuDaily News mekare mune nyaya inoti United Kingdom ichaita hurukuro nehurumende yeZimbabwe pamusoro pekushayikwa kwezvekudya munyika. MuChronicle mune nyaya pamusoro pevatendi vezayoja vakange vari pamunamato vakapindwa mukereke nemashurugwi akange aine mabhemba kumukoba 16 kugweru vakatorerwa maselfoni nemari. Nguva yenyu yasvika yatinokukokai vateereri vestudio 7 kuti mutaurire mhega zviri mupfungwa dzenyu.
Farisai mese vana mukoma tanunoka nemwi vana mukoma Hwande. Zita ndiri mubayiwa ndiri mukurokostali ndokuna vamubayiwa mukurokostali. Tichiti tinofarisa vese vari kuZimbabwe nevari muno muSouth Africa, tichiti tirambei takashinga zvinhu zvichanaka chete. Tinoda kuti tiise musoro pamwe chete, hasina nguva zvinonaka. Gore rino haringamboperi zvisina kunaka. Tichawana muchitungamiriri nechokwadi kuZimbabwe. Misoro yevanhu inofanira kuenda pamwe chete toona kuti chii chingapa kuti tienderere mberi ndokuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Ndatenda zvangu mukoma Hwande namukoma Tanonoka ndemubayiwa pakurokozidhali apo.
Makadiko vashamarari pastudio 7 apo vana mukoma Jonga, tinokutendai nenews dzamunotipa nhau dzinenge dzichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Ndongoda hangu kukomentowa pekunzwa Munangagwa vakuenda kumbonozorora. Kunozorora here kana kuti Chiwenga akati oneniwo ndaakuda kutonga? Because mazuva evarume anenge aswedera kuti vachisiya manje zveutongi muZimbabwe nguva yavo inenge yakwana. Handioni kuti gore rino rinopera vachiripo, saka vakuda kumbopanana mikana varume. Plus iko kuzorora kwacho chiko chaari kunozorora chakatiitirawo Munangagwa. Nguva kutambura kwega kwega vana veZimbabwe, haiwa tatambura. Saka kutoda Mwari dai apindira mukati menyika yedu yeZimbabwe. Zvakaoma. Ndiko komento apa navo vekansel avo vari kunzi vari kuita basa rekutorera vanhu zvinhu. Zvakaoma kudai vachirasa zvinhu zvevanhu. Totomboshaya kuti zviri kumbofamba seiko mukati menyika yedu naMwari. Shuwa nekuoma kwakaita zvinhu kunotorera munhu arima chirimwa chake atenga fertilizer zvese nesimba rake kudiridza. Ende zvinotora makore kuti uzviite mamanzi nemamanzi nguva yakareba. Woti waregai ndinotsvagawo mari umwe munhu ongosvika achitora achirasa. Vana veZimbabwe ngatiitei mwoyo, ngatiiteiwo tsitsi nerudo, tinzwirani. Zvinhu zvakaoma kudai. Vodiko vanhu, voenda vonoba, voenda unopasa dzimba. Haiwa, isi takadzidziswa kushanda nababa Mugabe vasati vashaya, vakati munhu nemunhu ngaazvishandire. Zvakaoma, zveZimbabwe zvakutoda Mwari. Ndinotenda hangu mukoma.
Pamusoro pamusoro vashamai vestudio 7, standoitwa munyaradzidzi vatadhios, ndiri muno muJoburg mahembenyu. Zimbabwe, Zimbabwe nyika yazumira nemeno chaiko. Nhamo yasuka muZimbabwe, hai tisu torara miri, pitorara miri, pandi zuri president wedu kuti tiano bona muna ni meso irikana kuti harjalo zuno tu muna chaka kwana irikana kuta sisimo nyote zuno tu aji dota sna ba zuri kaya kondo la muriyo wana uta soto wacha kura wasinga vision chuo inyama chaje chaje lazimu wacha tu muna ni ne utu wacha kuno dura upo kuno dura singe saka bano la sadaricho umuru wacha no muna ni. Aye, apa-apa lah saya pura setindap. Pura setindap takkan syaiwa sahaja. Andi zutara orang orang rara miripi. Wadi ini bati seni kayu seri. Wanu tizaz wajin depi. Ah, kungko terasa ini mesua sesimba gue apa razon. Muna nu edam buzul.
Wadi ini wahsamarero studio 7. Kuno ciri nani shedu. Juna itu awi Ignatius sendiri ku South Africa. Ruda ku taurab. Mashoko pamsoro pawa gadzira chirumhanzi pane zvavanga vachitaura. Ichokwadi kuti mashurugwi kutaura chokwadi chaiko chaiko wanhu varipo pane zvematongero enyika. Kazhinji ukada kucherechedza zvinoitika zvizhinji zvinenge zvine wanhu weZANU-PF mukati zvakafanana nemayouth eZANU-PF. Kana vakaita violence kwavanenge vaita violence havasungwe wanhu iwavo. Ndo zvakangofanana nemashurugwi iwayo. Mashurugwi iwayo wanhu wari mune zvematongerwo enyika wari kusponzwa nasamuone ari mugovernment iri kutonga iko zvine izvi yeZANU-PF. Ndichibva ipapo futi ndinotaura pavati zvoni ZANU-PF ndo yakavhoterwa nevanhu ndo ine majority akawanda muparliament. Hongu ine majority yakawanda muparliament nekuda kwekuti wanhu wane chikiribidi chokuba mavotes maelections. Kana wairi iwo wari kutonga wari panyanga, chii wakawanda kudaro? Chii chinozovatadzisa kuti wakontrole mashurugwi iwayo? Nekuti hawasiri wanhu wakawandisa sekuwanda kwavanenge vachiti iwo ndo kwavakaita endi ndo wakavhoterwa nepopulation zhinji kuti vatungamire nyika yeZimbabwe.
Makadi vashamariri vestudio 7 munotipa chirongwa chegutsa ruzhinji. Ini ndiri kutaura ndinonzi Takudzwa Israel Hlatywayo, ndinobva kuchipinge pari zvino ndiri kuraramira munzvimbo yeSouth Africa. Manzwi kana kuti mashoko anengada kutaurawo pastudio 7 ndekuti ivo vachiwenga ngavasazvidza mutemo wakapihwa nedare kuti mudzimai wavo apinde mumba make. Nekuti ivo kana vakazvidza mutemo zvinopa chimiro chisicho kunyika, uye zvinoratidza kuti mutemo yavanoparura ivo sehurumende havaikwanisi. Shoko angu ndeyekuyambira vachiwenga kuti vanzwisise dare zvarinenge rataura, nekuti hakuna munhu ari pamusoro pemutemo. Ndatenda zvangu.
Makadiko vashamarari westudio, nokutendai nezvirongwa zvamunotipa. Indonzi Daniel Tanda. Dambudziko ratinaro mukati menyika ino rakakura. Vatungamiriri vedu havana wanhu pamwoyo. Zvipatara vanongodzinga machiremba nekuti wandora kwekunze nekuti vanoafodha, but isu tinenge tisingakwanisi, tisu tinotambura. Hamusati mamboona mumwe munhu wekunze anozorapwa muZimbabwe, asi isusu wedu vanobva vachindorapwa kunze kwenyika. Kune vanhu vakashanda vakagadzirisa nyika dzavo. Dai vaingashandurawo mwoyo vagadzirisawo zvedu munyika munomu, kuti vamwe nyangwe vari kunze vauye kuzorapwa muno, but ivo havadaro nekuti havana kana wanhu pamwoyo. Dai kunonzi vatungamiriri vedu vaine vanhu pamwoyo, vasingaiti zvavanoita izvo. Vanhu vari kutupika nenzara, vanhu vari kufa muzvipatara, hakuna mishonga, hakuna machiremba. Ivo vari kungoita basa rekundorapwa kunze vachipedza mari yenyika. Ko, asinawo mari oita sei? Orapwepi? Asi ko vanenge vachingoti pamberi 2030 acho une muchikutungamirira vanhu vazhinji vanenge vapera kufa nekurwara nekutambura nezvakasiyana siyana, asi ivo vari kungoramba vachitoti zvinhu zviri right nekuti zvavo zvinenge zvichivaitira.
Makadi makadi vashamari vestudio 7 nevateereri vestudio 7, ndoda kutaurawo panhau yematicha. Ndinoti maticha, rambai makatsika ipapo kusvikira mawedzerwa mari dzenyu dzemuhoro. Hurumende yedu haina hanya nematicha, haina hanya nemadhokta. Vanoziva kuti ivo vanonorapwa kunze kwenyika, ivo vana vavo vanodzidza kunze kwenyika. Vamunangagwa vakundikana, vamunangagwa avo ngavasirowo vanogona kutungamirira nyika iyi. ngavasiyo vachamisa vatungamiri venyika. Isusu hatidi kutongwa munyika, isu kutaura kwavanoita kuti tichingotonga. Isu hatidi kutongwa, hatina mhosva takapara, toda kutungamirirwa nemutungamiriri ane vhoisi rekutungamirira.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga, asi musakanganganwa kuti isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Chinokukurudzirai kuti muchitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muVenezuela vaJuan Guaido vari kupomera hurumende yava Nicolas Maduro mhosva yekuedza kupa nhengo dzeparamende chioko muhomwe kuti vavhotere kurambidzwa kwavo kuti vaitwe mukuru weparamende. Mukuru wemauto eAmerica ari muAfrica, kana kuti US Africa Command, vaStephen Townsend vaumba chikwata chinonongorora kuviswa kwakaitwa mauto eAmerica nechikwata cheAl-Shabab zvondarapfuura. VaTownsend vati vanoda kuchokwadi chinobva kumauto akanga aripo kuti vavape zvombo zvavanoda kuti vakunde mubasa ravo. Vanhu veAmerica vatatu vakafa apo varwi veAl-Shabab vasingasviki makumi maviri vakarwisa muzinda wemauto weMandai Bay Airfield unoshandiswa nemauto eAmerica neKenya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Paramende yeAmerica nezuro yakavhotera mutemo unosungira mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vapiwe mvumo neparamende kana paine zvechiuto zvavanoda kuita kuIran. Nhengo dzeparamende 224 vakavhotera kudzikwa kwemutemo uyu. 194 vakavhota vachiramba mutemo uyu. Izvi zvakakonzerwa nekuurawa neAmerica kwakaitwa mukuru wemauto eIran General Qasem Soleimani zvondarapfuura. Muzinda wemutungamiri wenyika weWhite House washora mutemo uyu uchiti mutemo uyu uchatadzisa mauto eAmerica kuita basa rawo rokudzivirira nyika kubva kuvarwi vanopfurikidza mwero. Mamvemve vakazviona vakazviimba. Mukoma Thomas Mapfumo, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Magweta amai Mary Mubayi Wachiwenga ari kuronga kuendesa Wachiwenga kumatarikana vakaramba vachirambidza mudzimai wavo kupinda pamba. Vamiriri vehurumende vanotarisirwa kusangana nevashandi mangwanani anhasi kuzeya nezvemihoro inokwanisa kuraramisa vashandi vehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve chimwe chirongwa chenhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mova nezuva rakanaka.
Soku isika tisenda.